manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 12/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mukuru wevatongi vematarezi mhosva vaLuke Malaba avo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere varambe vari pabasa.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apateedze nekumbiro remutemo kuri katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiswa wekubhenefita kubva muuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachipwa inonzi inobhenefita vamwe vatiri avo varipo pachigaro
Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo.
Vakatanga vandisa zvidzi zvewai nezvo ndakavhara mazvidzi. Vaiti ndiwai ndichocho handichangoti vakatanga kunaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto anobuta filimu yeblue achindipisa kumeso sanagaramba ndakavhara mazvidzi.
Nengo yeMDC Alliance valengwani mavhunga vanotaura pamusoro pekudirwa kwavakaitwa muchetura vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera temu yemutongi mukuru wematarezi mhosva nemakore mashanu. VaLuke Malaba vange vachifanira kuenda pamudyandigere musi wa15 chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuberekwa. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uko kuri kukonzera mutauro mukuru munyika vamunangagwa vashandisa mutemo mutsva uyu kuwedzera nguva yavamalaba kuitira kuti varambe vari mukuru wevatongi vematarezi mhosva. Godwin Mangodya anoti panyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vamalava zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navamunangagwa. Vamunangagwa vawedzera nguva yavamalava panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weconstitutional amendment number 2 act uyo washandiswa navamunangagwa kuwedzera nguva yavamalava vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava sezvavatotaridza kuti havanei nezviri kuitika nezvichabuda kudare. Nyaya dziri kumatare ndonase kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. Vamunangagwa vatoita zvavanoda ende matare achange achiteerera zvanodiwa navamunangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare High Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment number 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi manomwe kana vachinge vaburitsa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semamisikiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitaitwe maapplication iyoyo.
Rimwe remagweta avo Advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chedu chatiri kuda ndechekuti apateedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiwa wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachinzwa inonzi inobhenefita vamwe vasiri avo varipo pazvigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veconstitutional court nesupreme court gumi nevatanhatu vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi Advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi vehigh court vanoti Justice Helena Charerwa, Justice Appius Shou na Justice Esther Muremba.
Pazuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare rehigh court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rini kuvanhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi manomwe kuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavo Momaduku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU-PF yakaputsa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwePolitical Actors Dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsikira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana-siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana veZimbabwe kuti varange ZANU-PF nekusaivhotera musarudzo dza2023. Vati zvisinei nekuti vakarasiwa neZANU-PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo, vacharamba vari muPoland umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Then nenyaya yemakambeni ndinenge ndaurikana kambeni yasvika tobvisa zvezva zvokuti kune mopa unotaurira mahaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanya mhanya iwo achitarisa munhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare rehigh court nhasi rambomisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova kuitira kuti ritange razeya chikumbiro chavo chekuti mutongi nemuchuchisi pamhosva yavo vabviswe sezvo vachiratidza kuti pane divi ravakarerekera. Vatatu ava vanoti magistrate amai Bianca Makwande nemuchuchisi vaMichael Reza vanofanirwa kubviswa panyaya iyi kuitira kuti itongwe nevanhu vanoita basa nemazvo. Izvi zvave kureva kuti High Court ichanzwa chikumbiro chevatatu ava zvizere. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights iyo iri kumirira nhengo dzeMDC Alliance idzi vakumbirai mafunda avo vanoti vari kufara nemutongo uyu.
Hongu dare wevajustice Chitapi Tawanda Chitapi wekuHigh Court wakapa mutongo wamatawa wekumbomisa kutongwa kwevasikana vatatu ivava Honorable Joana Mamombe, Sisi Netsai Marowa na Cecilia Chimbiri tinga wambomira kumira pamberi pedare kutongwa pamberi pa magistrate Rose Bianca Makwande, magistrate judge wapa mutongo wekuti chikumbiro chavo kana application kwayo yavo iri ku High Court ngaitange yatariswa agent chamber application yavo yavari kukumbira kuti magistrate Bianca Makwande wazoite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa. Application iyi yechikumbiro chekuti magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 13 May unowa mangwana China kudare rehigh court. Saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
Kozvii zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mhezhuri Bianca Makwande havana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera. Vari kuchema kanyanyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yeZimbabwe. Kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichemo chako pamberi pedare woota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako. Ndo zvaiitwa namukoma Aleke Muchada Hama kudarare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekedzwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Mhezhuri Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaitika panyaya dzaitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore. Sezvamunoziva gore rapfuura Johana Mamombe anga atomboseparetwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanifanira kutongwa pamwe pane vasikana. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare. Vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johana paakati ndiri kurwara pfungwa hadzi kusinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Magistrate ivavanga vatoti hazvina basa izvo, ngatiendere mberi nechi nekukutonga. Asi sezvamunoziva mesedare haikoti gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswe pamberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa. Ndo zvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.
Vakumbirai Mafunda ndiwo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Nengo yeMDC Alliance valengwani Mavhunga avo vakadirwa muchetura kumeso unofungidzirwa kuti isulfuric acid nevanofungidzirwa kuti vasori apo vainge vari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station mwedzi wapera vanoti vachakamirira kunzwa kubva kuna ana chiremba kuti mhando ipi yemuchetura yakashandiswa pavari. VaMavhunga vanoti vakasungwa mushure mekunge vaenda kudare raMajor Street muHarare kunotsigira mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala avo vaitongwa nedare iri. Asi mapurisa anoti vaMavhunga nevamwe vavo vakaita savamunyaradzi Mafararikwa vakasungwa mushure mekunge vaisa marara mumugwagwa paCopacabana muHarare vachikanganisa motokari nevanhu kufamba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 kuti kana zviri kutaurwa zvakaitika vaMavhunga vanofanira kumhanara kumapurisa neumbowo hwavo vakavimbisa kuti nyaya yacho inoongororwa. Asi vati havo pane vamwe vanomboti vakashungurudzwa asi vasina umbowo hunobatika. Mukuziya nyaya iyi tabata vaMavhunga.
Vakasungwa riri parodhoro pakoti tikanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti inini ndandakatoiswa light vacho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindi ati akanda asingakwati kuvaona asi ivo vaiti ndiona bhozi ndandakatoiswa. Vakatanga vandisa chii zvewhite nezvo ndakavhara mazizo chii vasii zvewhite ichocho handichanzizati chii. Vakatanga kulaita kagas kanenge kanonamiswa mapoto anobuta flame yeblue vachindi pisa kumeso sanaaramba ndakabvara maziso. So munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi ati kupisa paroko pangu patori neinjari ndo pakaita inonzi deep burn bcause akana pakandipisa ipapo achifunga ari kupisa maziso ari kupisa maziso pakandipisa pakandisika patsinga iparoko ndauda kukolapsa ndo pakabva ndipa kufesi kati white substance yaidaurekita zati same day ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza abatadza kutofamba.
Vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapa?
Vaaida zvanhu zvakawanda achibvunza iwo Job Scala ari kupi aidatodhema ari kukoti endakai kukoti kana ndiri ariko iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwatikena nemu havaindi vachivunza zvinhu zvakawanda ende zvimwe zvanhu anozotopindira bcause they were just attacking me ende vaindipisa ndotenda munhu akauya akachitibatsira nelaw and order oruma ndiwo mapurisa acho akati awa vana tikuvatsvaga pakudhara ndo pakaisika chichaji changu chisina basa chavakazondisunga nacho tiotamina mazeizi loya rakabva rangu zvisvika ndaritiri fiti inini wacho tanga zati reaction ichatanga zvii loya rakatondiona inini ikati mangwana makuseni uvinda yake na hospitali ini ndali mukora ndina hayi vangoti ita zvandita ndechandidira handiri chibati ndinozwa kutsva ndipo mvura chikudira kufesa ndikudira kufesa ndipo mvura chete ndivarenda kumasevisi epa sendra ndana masevisi epa sendra takararapo
ko makazoziva sei kuti zvina kumira zvakanaka
apo makusei vamwe vasungu vangu varimo vainzi mamahwindi ini njare mambozoona here kati chii ndakuchizwa gumbo rari ndakuchaza gumbo razimba harichakwanisa kusumuka ati gumbo rinowazanyaoona kati kofresi yenyu mamboiona here handina munoma munaita magirazi endiona kati ndara zvamakaita hazizvo munofanira kudimafu aunda chipatara kudarika atobuda u siriasi ndikandimirire kagweta riuye ndizorudza kuti rindione rindi asevi tikwatekenda kuchipatara zinoa ndiparakati vanhu vandikukumbira kuti vaende kuchipatara
vakabvuma here
vakatanga kurama vanhu havaende kuchipatara vanoenda kuchipatara chepublic chepublic se hakuna munoziva munyika hamuna dokta anoapinda izvozvi tinosapa aiwa kana musingange chepublic vachafira mumaseu kana kurwarira vari maseus zinoa ndakatoreti I'm opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziva here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba vepari renyatwa hapana vana chiremba papari renyatwa takasvikapo masikati na2 tikatanga kuatendwa zvekutotoatendwa ndokutaura kutorwa tembricha 10 o'clock in evening ndobvasati vatanira kuti atendwa kutorwa tembricha nemudzi neweiti nebp na10 usiku tati na10 loya ranga riripo vanonzi vajiji vangu varipo vachitopenga kuti ndikumbiro ndendese kuti vaendese kumaprivate maprivate angatobo vakaramba pakafonwa vachifonwa nekunzi vakuru vari kuramba vanonzi vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavarapwa nadokta maprivate dokta around 1 ndobvakati what we are going to do takungotora masamples tione tichivaiswa apa asi mukoti harizoshanda because isusu hatina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti mangadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira sezvo takazoenda kujera vana kukwanisa kuzoveya kujeri
nhengo yemdc alliance valengwani mavhunga vachitaura vari parunare muHarare hurumende inoti iri kugutsikana zvikuru nemamiriro akaita zvido muzvikoro maringe nenyaya yedenda recovid-19 ichiti hapana chekutyira sezvo denda iri riri kukwanisa kumiswa kupararira izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro nesangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus iro rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevedzera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira nayo kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro kana kuti standard operating procedures vachipindura mashoko aya mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kugutsikana zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakanga vabatwa necovid-19 pakavhurwa zvikoro vakapona vandoro vanoti avo vakaitawo ongororo yavo vakabuda negwaro ravo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo muzvikoro ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
bazi reprimary nesecondary education rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana hwecovid-19 pakatanga temu ino vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekusecret heart nevekunana embakwe zvekuti izvezvi zvine mhaka yemastandard operating procedures edu vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kuteedzera mastandard operating procedures avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei havanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuita kwatinoti containment the spread of COVID-19 kuti isa pararira kuita bazi redu re primary ne secondary education.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 38,448, uye vafa nechirwere ichi vachisvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,579. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 8,953 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nenhomba munyika yose pazviuru 530 nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 539,526. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vanoti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muAlgeria, vachiti hurumende yenyika iyi iri kuenderera mberi ichimbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka uye kuungana sezvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti kubva zvatanga vanhu kuratidzira munyika iyi muna kukadzi uko kwakambenge kwamiswa nepamusana pechirwere cheCOVID-19, riri kutambira mashoko anoti mauto nemapurisa ari kushandisa nzira dzisiri pamutemo kumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Hurumende yava Joe Biden yemuAmerica inoti ine urongwa hwekuti vanhu vawane nhomba yeCOVID-19 nenzira dziri nyore. VaBiden vanoti vose vanoda kubayiwa nhomba vanokwanisa kuwana zvekufambisa pachena. Hurumende yavaBiden ine urongwa hwekuparura chirongwa chekutakura vanhu vasina motokari dzekushandisa kuti vange vachishandisa Uber neLyft, mari yacho ichizobhadharwa nehurumende. VaBiden vari kuwedzerawo rubatsiro kumatunhu kuitira kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chibudirire. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakaberekerwa kuHuzumba vakasarudzwa kuvekanzura weTrabstone mudhorobha reKobe kuBritain. Vachikoto avo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party havasivo chete munhu ane midzi muZimbabwe akakwanisa kuwana chigaro musarudzo dzemakanzuru dzakaitwa muUnited Kingdom yose nechishanu chapfuura. Madzimai maviri, amai Nicole Nkazimulo Moyo naamai Alice Mpofu Coles, vakakwanisawo kusarudzwa munzvimbo dzavakamiririra. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye varumiri weMDC Alliance kuBritain vaElliot Pebe vakakundikana kuwana chigaro apo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party. Asi vachikoto avave nemakore anodarika makore makumi maviri vari muBritain vanoti vanotenda zvikuru rutsigiro rwavakawana kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu ravo, vachikurudzirawo vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabatane nekushanda pamwe chete kana vachida kubudirira mune zvose zvavangade kuita. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichokwadi, ichokwadi, tinopembera tiri pamwe chete, tinonyanya kupembera zvikurusa nemhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yandigere, nekuti neni takamira pamwe chete. Saka tichipembera tinoda kupembera tiri pamwe chete nemhuri, nekuti chiitiko ichi ndechemhuri yeZimbabwe iri munharaunda ino.
Muchiimirira bato ripi vachikoto?
Pabato apa takapinda tiri pabato reLabour. Labour ndichida kuifananidza inokwanisa kuti tibvise kufungidzira kunoita vanhu kuti zvimwe chete neMDC haisi, ndinoifananidza maringe neZANU-PF.
Sei muchidaro?
Nekuti Labour ukatarisa demographics dzavo vanoda kumiririra vanhu, the masses. Saka ndinoona kuti ine zvimwe zvinhu zvinofambirana nepfungwa dzatinazvo nemamiriro akaita nyika yedu ikoko.
Kune vana veZimbabwe vakawanda vachikoto vari kunze kwenyika vanoda kunzwa kuti vachikoto vakaitawo sei kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika nekusvikobudirira kusvika pakusarudzwa.
Inini bato reLabour iri ndakaripinda 2013 panaive ndiri kuyunivhesiti. Ndaiona kuti zvinhu zvavanomiririra sevanhu vanobva kunzewo kwenyika tinoshezwa kuno tichizi maforena, mapolicies avo ainge akaswedera pakuti atichengetedzewo ari a bit more friendlier. Saka izvozvezvo ndiri kuchikoro ndiri kuyunivhesiti ndakatanga kuteedzera zvavanomiririra ndichiongorora ndichiona ndikaona kuti ndobato rekumira naro. Ndazobva kuchikoro ndakatangawo kubata-bata zvemabhizimusi. Saka kwandinoshandira ndiri kumahofisi kwatinoshandira tiri kune ofisi yebato. Saka ndaipota ndichiendawo imomomo ndichingobvunza ndichiona kuti chii chinoda kuitwa, chinoda kubatsirwa. Vakaona kuti uyu munhu uyu anoda kubatira pamwe chete nevamwe. Ndozvakazoita kuti ndisviko pakunzi patinoda kuti tisarudze vanhu vachanomirira musangano tinoda kuti iwe unge uripo. Saka ndakatoita zvekunominatwa kwazvo nevamwe vandinobatirana navo mumusangano.
Vana veZimbabwe vangada kuzwa kuti vachikoto kuZimbabwe vanobva kupi kumusha uye vaiitawo zvematongerwo enyika here vari kumusha.
Vachikoto vanoburika pamurewa dzabva kuZumba. Kuzumba ndinozati hongu vateereri vazhinji vanozati inozikana nenhau dzei dzematongerwo enyika. Ndazvarwa ndiri mubato reZANU-PF, ndakurira mubato reZANU-PF ndichicherechedza kuti ndo rakatirera. Kune vazhinji vanopokana nazvo asi ndokwandakurira ndokwandichiri.
Vana veZimbabwe mungavasiyira shoko ripi vari kunze kwenyika? Nekuti vazhinji vanongofunga kuti kana uri muenzi haugone kupakura rongo revaridzi vemusha.
Chandinoda kutaurira kune vana veZimbabwe chinhu chekutanga chandakacherechedza musango matigere kutungamidza Mwari pamberi. Ini ndinobata zvekare ndiri muchechi yeZayoja, ndiri mutungamiriri muchechi yeZayoja. Chechipiri ndinoda kuti tikurudzirane semaZimbabwe kuti tibatane tiite zvinhu zvakawanda tiri pamwe chete sezvinoitawo vamwe vanobva kune dzimwe nyika. Izvozvezvo ndaona kuti ndozvaita kuti isusu munharaunda ino yatigere tisumukire. Tasimukira kubva kumabhizimusi, tasimukira kusvika pakuchengeta mhuri dzedu, tasimukira kusvika pakuti tisumudze community, tivhoterane kuti inini ndikwanise kupindwa pachigaro ichi. Inyaya yeZimbabwean community yakamira nene.
Remangwana munoroona rakamira sei vachikoto?
Zvandinoona inini muchiratidzo changu ndezvekuti umwe musi ndinofanira kunge ndiri muparamendi yemuno munyika. Saka naizvozvo tinongoramba tichitarisa chibata musangano kuno chibata basa, chibata basa svika tasvika.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa sakanzura kuKobe kuBritain vatafadzwa chikoto, vachitaura vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malaba varambe vari pabasa kunyange hazvo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isikatu.